tiri kuassessa but challenge yedu ndoimvura yakangowandisa kuti tinyatse kubata what is on the ground because communication hakusina muchinji macho but what we are trained kuti chimanemane ndiyo yanyanya kuitwa hit hardest followed by Chipinge.
Tichitarisa iro dambudziko riri kuchimanemaniri kuri kuenda here zvikopokopo zvemauto zviri kufamba sei zvii zvamuri kuita kuti muedze kusvikira vanavo
challenge ndebad weather yandataura kuti kuchakangoshata kuri kunaya zvikopokopo hazvisati zvakwanisa kuti zvisimuke because of the bad weather but zviritori redu kungoti kukafambika muchadenga umwe vanobvangosimuka from kuharare
kune vari kuda kubatsira zvii zvamungati ndoo zviri kudiwa kudunhu renyu nechimbichimbi
nechimbichimbi chikafu hembe dzekupfeka mablankets mafood items yese zvangoita like upfu mafuta nezvimwe zvese zvinoshandisika pahousehold nematende kuitira kuti kana kwazoita zvakanaka wopiwa matende ekumboita matemporary shelters reconstruction yemisha isati yatanga
vanenge vachida kubatsira vanoenda kupi
vanonge vachida kubatsira tine provincial command center yedu yemanikaland vanosvika paprovincial administrator mamutare mutare city